はい。
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru kana kavatereri. Tino sanga na shakari maneru anasi uri musi wesvondo zvita 22, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanasi. Ine ndini Marvelous Mplanganya huye, ndiri mu Washington DC, ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanasi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa rinoti uori watekeshera zvakanyanya mumigwagwa zvave kukanganisa mashandiro enhengo dzavo panguva ino yezororo rekisimusi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare rotambira nemufaro mutongo wakaturwa nematare wekuti kanzuru nehurumende vagadzirise zvivakwa zvavo zvinogara veruzhinji mumusha wembare. Vamwe vanoita zvemitambo voti vachange vachishanyirana nemhuri dzavo vachipembera vari pamwe chete panguva yekisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisdom Malaya vanoti nengo dzavo zhinji dziri kushungurudzwa nemapurisa ekanzuru yeHarare izvo zviri kukanganisa mashandiro adzo uye kudzimanikidza kuzobhadhara mari dzechioko muhomwe. VaMalaya vanoti vanotengesera mumigwagwa vakawanda vanenge vachitarisirawo kukwira kwebhizimusi nguva ino yekisimusi, asi vari kuchikorerwa kodzero dzavo nguva nenguva. Studio 7 yatadza kubata mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe divi rekanzuru panyaya iyi. Ngatinzwe ihurukuro yataita navaMalaya.
Mugwagwa ndomukuraramira vanhu vazhinji vemuZimbabwe. Saka kutaura kuno chipatapata vanhu vachitengesa kuti vaonewo chehuviri chekuzofidha vana nacho paChristmas. Asi zvisinei hazvo maringe nemamiri akaitawonyika yedu parezvino pave kusagadzikana kudzimwe nzvimbo dzenyika kunyanya muno muHarare, avo vanove malocal authority kanzuro vari kuitawo maoperation ekusunga vanhu vari kutengesera mumugwagwa. Saka ndomamiri akaita kunze, but vanhu vari kungoramba vachitengesa nekuti ndopabasi avo uye ndopavari kuraramira. Saka kudyanana kuri kutondoita mumugwagwa ikoko, chatinenge tisinganyanyofarira ichishaugana ndechekuti pakupedzisira nyaya inopedzisira yaisa huona munharaunda.
Mungati gore rinoranga rakamira sei kune vanoita zvekutengesa mumigwagwa?
Gore hatingati ranga rakanaka, ndo ranga rakashata. Zvainge ingori nyaya yepachirungu panonzi survival of the fittest, kuti munhu wese arikuziva kuti ndo pandinoraramira ipapo. Saka madambudziko anosangana nevanhu vachitengesa abvira angoripo mugore wese, iye nyaya yatanyanya kutaura yekushungurudzana nevezvemutemo vachiti muri kutengesa zvisiri pamutemo, kunyanya vaye vanga vachitengesera pamberi pemashopu makuru. Vemashopu makuru vanga vachienda kunotaura kune vemutemo vachinyeta kuti vanhu havaa kutitadzisawo kuita mabhizinesi zvakanaka. Saka ndo mamiri anga akaita gore, vamwe vanga vachiwa, vachimuka vachiwachimuka pamabhizinesi avo nekuti kutandanisana nekanzuro kwanga kwakanyanya mugore. Haikiri chimwe chinhu chandichatiita ndechekuti mamiri akaita nyika yedu parizvino vanhu vazhinji aurarama nekutengesa. Saka maringe nemitemo manje zviri kuudzwawo ongororo yekuti vanhu vazhinji vari kuita zvekutengesa vari kupiwa nyaya yekunzi havabhadhare mitero, zvinova chinhu chisiri chokwadi. Saka nyaya iyi yaramba ichifamba mugore rimwe zvikuru, uye tatoona kuti maringe nebhajeti ra2025 inyaya yatotsinirwa futi kuti vanhu vari kuita mabasa emaokoro vachitoisa mudhobha havasibhadhara mitero. Saka zvinokonzeresa kuti pakufamba kwevanhu nekurarama zvisave nyore, ndo zvanga zvirimo mugore rino.
Zvii zvamungada kuona zvichisanduka mugore rinouya makanyanyonangana nevanotengesa mumigwagwa?
Chekutanga inyaya yekuti vanogadzira mitemo kana kuti vanopa chenjedzo kune zvemitemo munyika vari nekunzwisisa kuti vanhu vari kutengesa mumigwagwa havasi matsotsi kana mbavha dzenyika, asi vanhu vari kuita mabasa emaoko kuti vararamise mhuri dzavo. Ndo chinhu chatikushuvira nekuramba chikurukura nevemitemo kuti zvinzwisisike nehurumende yedu, criminalization yevanhu vemabasa emaoko. Saka ndechinhu wani chatoda kufambisa mugore ra2025 kuti nyaya iyi iongororwe. Chechipiri inyaya yemitero yematekisi. Mateksi akaiswa achitarisira mugore ra2025 akawandisa maringe nemashando anoita vanhu vemabasa emaoko. Tokuda kuramba tichiedza kukurukura neveminister of finance oro neparliament kuti kuve nemitero kana kuti tax iri simple kuti vanhu vakwanise kubhadhara vanoita mabasa emaoko vasingashungurudzwi. Chechitatu chatiri kutarisira kutiwo pakwanisike kuvakana nemitemo ichaunza tinoti masocial safety net yevanhu vavanoita mabasa emaoko, kuti akaenda kuchipatara anonona mishonga worapwa, kana kuti vana vanoenda kuchikoro vasingadzingwe kuchikoro.
Avo vanga vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisdom Malaya vachitaura nesu vari muHarare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinorwira kodzero dzevagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association CRA vaRuben Akili vanoti vari kutambira nemufaro mutongo wakaturwa nematare edzimhosva svondo rapfuura wekuti kanzuro yeHarare nemamwe mapazi ehurumende vagadzirise zvivakwa zvekanzuro zviri mumusha weMbare zvinogara veruzhinji. Vaakili vanoti sangano ravo rakabatana nevamwe vagari vanogara muzvivakwa zvekanzuro zviri muMbare, izvo vanoti hazvisi kuchengetedzwa zvakanaka. Vakakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva ayo akapa mutongo wekuti zvivakwa izvi zvigadziriswe nechimbi chimbi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaakili nezvenyaya iyi.
Mutongo uyu tinogamuchira, tingati mutongo uyu nemufaro zvikuru, tingati pachirungu inotonzi land mark ruling, nechikonzero chekuti tingati anga achisanganika nevagari vekuMbare kunyanyanyanya vanogara mumahotel kusagadziriswa kwembombi dzinofambisa siweji kana kutsvina, uyezve zvakare nyaya yekushayika kwemvura, uyezve kusagadziriswa kwenzvimbo dzinogezerwa nedzimwe dzinosvikirwa ndiro. Zvese izvozvo tingati ugaro hwevanhu vekuMbare hauna kumira zvakanaka pari zvino, nechikonzero chekuti vaita kunge vanhu vanga vaita zvekuraswa pasina avo vanotaona kuti ugaro hwevanhu ava hwava hugaro kati umwe pai pachirungu wanoti une dignity. Saka naizvozvo mutongo uyu wauya panguva iyo vagari vemuMbare vanga vachitingati vari madzudzo munyanyanyanyanya vachiva vanogara kati mumaconditions asina kururama. Naizvozvo tingati tikupembera nemutongo uyu nechikonzero chekuti takagara tichitamba tichitaura nyaya idzi dzekuMbare hotels kana kumaMbare flats kubvira tingati gore rakapera. Chimuramba tichimbotaura tichiti dai kanzuro yaona zvekuitwa, dai pamusoro peugaro hwevanhu avo, dai hurumende yaona zvekuita pamusoro pevagari vekuMbare kuona kuti ugaro hwavo hwadzokera, pekuti havasi vanhu vari pachinguva ringati subjected kumahealth risks, uyezve maconditions kana kuti nzvimbo dzavanenge vachigara dzinenge dzine dzimwe dzinokonzeresa zvingava zvirwere. Uyezve zvakare tinati pachimbe tinato zidigniti pachezvayo.
Tinoona kuti hamuna kuwanikwa wanikwa muchidoma Harare City Council badzi makadomawo mamwe mapazi ehurumende. Ndeapi mapazi aya uyezve zvakureva chii?
Mapazi ehurumende akadoma yange iri Minister of Local Government, Minister of Social Amenities, uyezve na Minister of Health. Minister of Social Amenities ndeavo vanoona nezvekuona kuti dzimba dzavakwa neugaro hwevanhu. Saka naizvozvo takavadoma nechikonzero chekuti mumwe nemumwe ane basa guru pamusoro peugaro hwevanhu ava. Tine chikonzero chatikanyodoma vanhu ava, mukaona kuti mapirwo aitwa mutongo wacho ndewekuti kanzuru iri kunzi immediately igadzirise tingati mabasic essential services zvakafanana nekugadziswa kwemvura nesiwa kana kuti tingati mbombi dzinofambisa tsvina, uyezve nekunyona kuti magari vemumbare, Matapi, Matererini neNyeri mafuratu vese vanogara mufurati vaone kuti marara atanga kutakurwa, tsvina dzatanga kugezwa, zvese izvozvo zvichiwe zvinoitika. Saka tingati ndo zvaka utongwa nedare kunzi kanzuru veinoita. Uyezve kanzuru yakatongerwa kunzi iye inofulfila tingati pachinzwa inoti statutory obligation yayo yekuona salandlord kana semuzvina imba wedzimba idzi, kuona kuti dzimba idzi dzarehabilitetwa kana kuti dzagadziriswa kana kuti dzarenovhetwa kuti vanhu vanyatsogara zvakanaka kana kuti dzive safe and uzve for human habitation. Tingati vese vakatwa kunzi kuti kana pachinge paakuzogadziriswa dzimba idzi pave netingati vaobligedwe kuona kuti paita matemporary shelters kana kuti pamwe pokugara tofanana nematende, uyezve nemamwe maservices anodikanwa apo maflats aya anenge achivanita se achirinovhetwa kana kuti achivanita se achiva anogadzirwa. Saka zviri kunzi ivo kanzuru hurumende kana kuti Minister of Local Government iyezvo naminister social housing vaona kuti vanoshandira pamwe chete kuona kuti zvinhu izvo zvave in place.
Pakataurwa nguva here kuti zvinhu zvese izvi zvinofanira kuitwa rini?
Mukachirekedza mutongo uyu nechikonzero chekuti matimelines anogona kutinetsei, but mukacherekedza pakanyorwa kunzi immediately.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rerimwe remasangano anorwira kodzero dzevagari vemuHarare recombined Harare Residents Association CRA vaRuben Akili vachitaura nesu vari muHarare. Vateereri hechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, mochaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa linki munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai linki yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro naMuzvare Nicole Chabata, avo vakatadza kunyora bvunzurudzo dzavo dzeOlevu mugore rino mushure mekunge vasungwa. Vakatadza kunyora kala vakasungwa vari pamwe chete nevamwe vechidiki veTripleC nava Jameson Timba vanotungamirira boka iri. Ngatizvei vachitsanangura
nyaya yabereka apa. Of course vanotorwadziwa, vanotoreacta, votodidi, but vanotozoona kuti like pandakabuda vakatoona kuti they have to support me because ini ndanditori mucondition yanga isi right. Ini pachangu ndaitoda vanhu vanondicomforta, vanhu vaimira neni, and even though vakatsamwa they were supposed kutongomira neni because ndanditori right kutodariko ivo. Because inini ivo havanosangana nemachallenges aya, Iyo vakazongoma ona cause inini ndindaifana kunyora ndikazotadza kunyora iwo yes vanga vakabhadhara mari ende vaitarisira kuti ndinyore but hazvina kufamba sekudaro so yes vanotombotsama votombodii but ndozongomira neni
dzimwe shamwari dzako kana kuti vamwe vemunharaunda vari kutiwa kudii nenyaya iyi
panyaya yemafriends and community apa I lost almost everyone because like the society inonetsa kuti igamuchire zvino kana kuti vana hamenoti vanozvitora sei so the society vamwe ndo vanenge vachindiseka pandofamba vachididi vachitaura vanotaura zvakawanda wanda but inini hangu I don't care because inini I know the reason why ndakasungwa I didn't steal from anyone and na crime yandakakomita so inini ndindoziya nyangwe ndikanzi criminal inizoti handisi criminal handirwadziwe hangu also panyaya yemafriends I lost them all
ko dzimwe shamwari dzekuchikoro idzo dzakati kudi dzichiona wadzoka kuchikoro pane here vakada kuti vatambeonewe
handisisina shamwari andoti shamwari maybe vanhu vakutoita mafriends hangu nawo vamwe mastudents ezinasu ndo mamwe andiri kutoitawo ato mafriendswo angu because the rest like mafriends angu anoita mwana wekuchikoro ana hangu dzokera kuchikoro ndakutonodzidza vanhu madezi andakabuda ndakaenda kuchikoro kuti ndinoona situation ndinobvunza nyaya yemacolors wati ndida kunzwisisa so mafriends anoita zvoti aya mafriends angu aya vakazvidistanza kubva kwandiri zvekuti communication yatati nayo ndakambozamawo ndichiti pamwe ndakatozoona kuti handifanire kuzvipa pressure hangu nevanhu vatomeka madecisions avo ndozvavada except for my teachers ndo vanhu vakagona kundigamuchira zviri right but mafriends handisisina nafriend kana one cause ivo vanotofunga kuti pamwe nditori mupari wemhosva chaito chaito of which handisi izvozvo but inye kuti manzwiro amunozoita anozoitwa nyaya but now I'm surviving because and I don't listen to them zvavanotaura zvese handizviteerere hanei nazvo because asiri zvo zvandiri
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita na muzvare Nicole Chabata avo vakasungwa vari pamwe chete nevamwe vechidiki veTripleC uyezve naJameson Timber vanova ivo vanotungamirira rimwe boka reTripleC tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya vechidiki vangadawo kupinda muchirongwa ichi vanogona kutibata panhamba dzinoti +1 202 394 7156 +1 202 394 7156 anokuonekai ndini Tavo Kancube ndiri muno muWashington DC
tinotenda Taboka nekuti pachirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondi pasimba
Jesu simba rangu
simba
ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC mazuva ekisimusi aswedera takumbira mufundisi Venon Chamba kuti vambouya nhasi vatipe dzidziso inonangana nekisimusi mufundisi Chamba ndinokuchingamidzai pastudio 7 sanganai nevateereri mutipe zvamakati gadzirira nhasi
kwazivai vateereri vakaropafadzwa vepano pastudio 7 muzvara nhasi ndoda kungogoverana nemi shoko rine simba kwazvo kubva kuna Mwari tinoda kungotaura pamusoro penhau yekisimusi kisimusi kana kuti nepachirongo Christmas, izuva rakazvarwa mwanakomana waMwari anova Jesu Kristo tenzi achiuya pano panyika. Mwari, Bhaibheri, shoko raMwari mubhuku ya John chapter 3 verse 16 inotaura kuti Mwari ndokuda nyika kandokutipa mwanakomana wake iye oga kuti ani nani anotenda maari agoponeswa nekuwana upenyu usingaperi. Kisimusi kana kuti Christmas inguva yatinofanira kunge tichiratidza narudo. Mwari havana imwe nzira yavakaratidza nyika kuti vanovada isiri yekupa. Ndoye zvatinokurudzira kuti vemachechi, vanhu vakasiyana siyana, tinge tichirangarirawo avo vasina, tinge tichirumbidza Mwari, tinge tichiita worship kana kuti praise, tichirumbidza nekuvonga Mwari. Nekuti Bhaibheri muchaona zvakare mubhuku yaMateo chapter 2 tinoudzwa nezvemagogodera kana kuti varume vakanga vakakwegura, varume vainzi ma wise men from the east pachirungu. Varume ava vakanga vari varume vane uchenjeri vaibva kumabvazuva. Vanonzi vakaona nyenyedzi ndokuitera kusvika vasvika panga paina Jesu namai vake Maria. Asi chinondishamisa nechinondifadza ndechekuti paChristmas kana kuti paKissimus varume ava vana kungovonga kana kurumbidza Mwari namashoko chete. Bhaibheri rinobva rapfuurira pamberi chiti vakapa zvipo zvinonhuvira, kunyangwe negoridhe, kunyangwe nendarama. Ndope tinofanira kunge tichishumira kuna Jehovha, tichitenda Mwari nekumurangaridza kuti Mwari makazviita zvikuru, nekuti makatipa ropafadzo, makatipa chipo chikurusa. Hakuna chimwe chipo chinopfuura mwanakomana waMwari oga Jesu Kristu tenzi. Now Christmas kana kuti Kisimusi yakatangwa neboka rainzi mapagans. Mapagans vakanga vari maheden vamarova Roma ndo vakazoritora vakazori perfecta vakazotanga kuti tinyatso kuzoti tutange kurumbidza Jesu, turumbidze mwanakomana waMwari. Now zvinozuva izwiri rekuti Kisimus kana kuti Christmas nemuchirongo Christ pane izwi rimwe chete rakabatanidzwa nemanzwi maviri, pana Christ uyezve pana Mass. Rekuti Christ zvinongoreva kuti zodzo kana kuti pachirungu the anointing. Christ zvinogona kurova futi the anointed, muzodziwa kana muzodzwa. But rekuti Mass ndere izwi rechiIndia rinongoreva kuti celebrations kana kuti mhembero. Asi diabori kana kuti Satani wakaipa akazouya achida kubvisa, nekuti Satani tinomuziva kuti haadi panorumbidzwa Mwari, haadi kuti Jesu arumbidzwe. Mazuvano munoona vanhu vakuisa kana pamaChristmas cards vachipanana zvipo, unoona kana Mwadhi vachitumirana pafoni, unoona pakuiswa Xmas. Hapachada pakubviswa Christ, izwi rinoreva muzodziwa. Kisimus inguva yekuti tinofanira kunge tichirangarira nekutenda kuuya kwakaita Jesu Kristu tenzi panyika, tichitenda Mwari Baba nechipo chakadai. Munazoone Kisimus yakanaka muchirangarira kuti Mwari vakatipa chipo chavo, tichitenda nekuvonga nekushumira Mwari. Ngatipotei chirangarira avo vasina. Shoko raMwari taanaro rinova Jesu Kristu tenzi. Mwari ngaakuitirei zvakanaka.
Aiwa kwanasi, ngatichigumirai pano munhu waMwari. Tinokutendai zvikuru mufundisi Venoni Chamba nedzidziso yamatipa nhasi. Toshuvira kuzonzwa zvakare dzimwe dzidziso mumasvondo anotevera. Vateereri, ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Iri svondo yedu yekupedzisira tisati tapinda muzororo reKisimusi. Ndotora mukana uno kukushuvirai Kisimusi yakanaka. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Nguva yeKisimusi negore idzva inguva yekufara vanhu vachiita mabiko pamwe nekushanyirana. Ko vanoita zvemitambo vachange vachiitei panguva iyi? Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanoti vachange vachifara nemhuri dzavo vari pamba, vamwe vachitiwo vachange vachishanyirana nehama neshamwari munguva yezororo iri. Vamwewo ndivo vanoti mitambo haina horodhi zvekuti vachange vari munhandare kugadzirira mitambo yegore rinotevera. Murairidzi weDynamos Lloyd Chigove anoti achambokanganwa zvedhimbare nekuenda kupurazi kwake kuselu kunoona kukura kwembeu idzo akadyara.
Kana tasvika panguva yakadai basa rapera sekudai, tenge takutotarisa mbeu dzatakaisa muvhu takuenda kumapurazi tonoona kumera kwembeu nekukura kwazvo kuti tidzoke futi taane simba rekuzvitangidza. Nekuti nguva ino haisi yekuti uchada kuti utemwese nemusoro nezvakawanda, asi kuti unge uchitamba nezvisingakwikwidze newe.
Chigove akakokera dhimbare mukutora mukombe wechibuku cup uyo wakapa chikwata ichi tikiti rekumirira nyika makundano e2025 Cup Confederation Cup. Murairidzi wemutambo werugby Derek Chiware uyo ave mukuru wevarairidzi vemutambo uyu pane chimwe chikoro anotiwo ino inguva yekumbokanganwa zvenhandare nekupa vatambi zororo.
Christmas tenge tichirerutsirawo vatambi vedu tichiti ndiyo nguva yekuzorora, saka kunyanyanyanya zvepafield tiri kuti tamboti zorore mbichana kuti vakwanise kuspendawo time nevamwe wavo. Saka Christmas yedu inenge yakati nyararei.
Munyori wenhau dzemitambo Admire Muyemeke uyo anogara kuEngland anoti akoka hama neshamwari kumba kwake uko vachange vakaungana pamabiko emhemberero yekisimisi.
Takakokawo hama neshamwari kuti vange vanesuwo panopamba. It's most likely kuti inenge iri Christmas with a difference. Vazhinji vacho vakakonfirma zvavo kuti vari kuuya, saka ndiyo shuviro netariro yako kuti ndo zvinge zvakaitawo Christmas yacho ya2024.
Mutambi wetsiva ane mukurumbira kuda kwashe Chiwandire ane marongero akasiyana achiti achange achigadzirira mitambo inotevera nekuzorora ari pamba kana abva kunhandare.
Ini ndichange ndispenda holiday yangu ndiri indoors, ndichange ndiri mumba cause ndikabva kutraining ndoenda neta ndoda kuzorora, saka no holiday for me.
Aridzi wevamhanyi vechidiki kuMidlands uyezve ari nhengo yeboard reNational Athletics Association of Zimbabwe Patson Muderedzi anoti achangozorora kwemazuva mashoma.
Sezvo ndine vana vechidiki kuchikoro, tichange tichitraina paholiday pano kubva musi wa27 December tichigadzirira kuvhura kwechikoro pavachatanga temu yavo yekutanga ine athletics mukati, uyezve tiri kugadzirira season inouya yenazi.
Mune imwewo nyaya, vakanyoresa kukwikwidza musarudzo yekupinda mbodhi rezifa vari kuenda kuhorodhi yekisimisi vachiziva kuti vakabudirira here kupinda musarudzo iyi. Mangwana Zifa Normalization Committee iri kutarisirwa kubuditsa mazita evese vakabudirira kukwikwidza musarudzo iyi mushure meongororo yakaitwa. Vanhu gumi vaMashao Gore, vaFarai Jere, vaMartin Kweza, vaFilimon Machana, vaNqobile Magwizi, vaWalter Magaya, vaTemba Muliswa, Benjani Mwaruwaru, vaTwai Mpiri naMakwinji Soma Piri vakanyoresa kukwikwidza chigaro chemutungamiri weZifa. Vatambi venhabvu vakaita mukurumbira Alwis Punjira, James Takavada naHarrington Sheren vakanyoresawo kukwikwidza zvimwe zvinzvimbo mubhodhi reZifa iri. Sarudzo yebhodhi itsva iyi iriko musi wa25 Ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa rinoti huori hwatekeshera zvakanyanya mumigwagwa, zvave kukanganisa mashandiro enhengo dzavo panguva ino yezororo rekisimusi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare rotambira nemufaro mutongo wakaturwa nematare wekuti kanzuru nehurumende vagadzirise zvivakwa zvavo zvinogara veruzhinji mumusha weMbare. Vamwe vanoita zvemitambo voti vachange vachishanyirana nemhuri dzavo vachipembera vari pamwe chete panguva yekisimusi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndimi Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siya sangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kumpalakazi 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
singakhohle ukuthi abantu abanengi abasebenzi abala amabhizinisi okuthola imali ngabayizuzi nje lendlela eyinye abangazuza ngayo imali.
Kuzadlalwa ikhisimusi ngolwesithathu, inengi lisidla ingqweqwe zomlomo.
Mbona ukuthi khona kuzaba yiholiday emangalisayo kangako ngoba kunzima ndoda silamani akula mali elizweni.
Abasakhulayo abanengi bathi isimo somnotho sibanzimele kakhulu lonyaka lanxa umongameli Mnangagwa esithi inhlalakahle yabantu iyenyuka. Silazo ezamasiko, ezemidlalo, ezokuzilibazisa kanye lezabantu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inengi lizadlala ikhisimusi ngolwesithathu lisidla ingqweqwe zomlomo ngenxa yendlala ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili eZimbabwe 7.7 million. Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi phezu kwendlala abantu abanengi bavele besehluleka ukuselela imideni yabo ngenxa yokonakala komnotho okugoqela ukuswelakala kwemisebenzi kanye lokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokuphazamise kakhulu uZulu weZimbabwe la mankampani akhiqiza impahla etshiyeneyo. Sixoxe lomnumzana efidlela Ncube owenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association.
Ikhefu lalunyaka lizabanzima kakhulu ebantwini abanengi ngenxa yokuthi izinto ziyadula kulalokho abakwenelisayo. Singakhohle ukuthi abantu abanengi abasebenzi abala amabhizinisi okuthola imali ngabayizuzi nje lendlela eyinye abangazuza ngayo imali ebiza kwenza ukuthi kube lula ukuthi bathenge izinto babe lekhisimusi engcono kuleyanyakenye le eminyakeni le edlulileyo. Ngokunjalo ke hayi abanengi ikhisimusi ngegama ikhisimusi nje ngoba ulusuku olwabe kuthiwa mhla ka 25 kodwa ke babe bephakathi kobunzima bazalala bengadlanga kuza kusa bengadlanga abanye bazabe bengela mpahla zokugqoka bengela sepa yokwatsha bengela chukela bengela sinkwa ngenxa yokuthi izinto ziyadula.
Umnyaka ka 2025 ubona uminjani?
Ngaphandle kokuthi kube le nguquko ezisimangaliso kwezenotho ukuza banzima ebantwini kumnyaka olandelayo. Ezenotho yebo zingaguqukela ababili abathathu abalutshwane kodwa kuZulu omnengi bakhathana kakhulu lesinkwa bakhathana kakhulu lalapho kudliwa khona. Ngakho ke kukhangelela ukuthi baqhubeke bephakathi kwezinsizi ukuza banzima ukuthi benelise ukubhadala ischool fees benelise ukuya ezibhedlela ngendlela efaneleyo. Kuseselo mthwalo omkhulu ebantwini noba abanengi baphakathi kosizi. Ngakho ke kangiboni inguquko enkulu ebantwini abanengi. Yebo kamba abalutshwane bazazuza izinguquko lapha lalaphana ngoba vele kuhlala kusenzakalelwa kwabalutshwane kodwa abaningi 2025 uza benzima njengo 2024 kumbe emubi kakhulu kulo 2024.
Umnumzana Efidlela Ncube ngohlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Sixoxe njalo lomkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Empeleni akutshengisi ukuthi sesisesikhathini sekhisimusi esikhathini sekufu. Kunje nje ngabe ngeminye iminyaka eyadlulayo ngabe siyabona kulo kuphithizela ukuthize abantu bengene emavinkilini bethenga lokhu lalokhu belungisela ikhisimusi. Engakutsho ukuthi kuthule zwi akukhanyi lokuthi sikuleso sikhathi kungenxa yokuthi abantu kabalamali. Nxa imali ingekho akulethi lukuluku lwekhefu ebantwini, kuba mdambiyana nje, abantu bamdambiyana, akulanto ekhanyayo eveza ukuthi bathakazelela lesisikhathi njalo kulokulungiselela lesisikhathi. Kuthule nje zwi okuveza obala ukuthi abantu abaselayo leyo ngwabungwabu ukubangelwa yikusweleka kwemali
ezitolo. Ungathi izinto zikhwelile yini?
Uchwayanyana nje esilwenzileyo ngokungena emavinkilini zikhangela lokhu lalokhu ikakhulu ngapha ngasemakhaya kutshengisa ukuthi hathi akula kukhwela okuthize ikakhulu kumpahla ezithengwa ezitolo. Okukhona ukuthi abantu bona yibo abangelayo imali yokuthenga ukuze badlale ikhefu bezikholisela. Imali kayikho ebantwini, impahla zingabe zikuyona leyana intengo bezikivele zikiyo, kodwa okungekhoyo yimali yokuthenga ebantwini. Osingathi kukhwelile kungaba zimota emgwaqweni lapha nxa abantu besuka emadolobheni besize emakhaya seziqalisile ukuthi zikhweze. Kubangelwa ukuthi sokulabantu abanengi abafuna ukuhamba ngalesi sikhathi.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust.
The Voice of America.
Kuhlelo lwabasakhulayo. Abanye abatsha bathi kabasoze benelise ukuzithokozisa ngekhisimusi lonyaka ngoba kabalamali, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi inhlalakahle kaZulu weZimbabwe iyathuthuka. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Omunye wabatsha okhulumele Studio 7 osakhulayo nguRichard Moyo ohlala eBudiriro eHarare othi kuza kuba nzima ukuthi athenge isinkwa, asifake ijemu lemajarini, apheke irayisi lenkuku ekhanzingiweyo, njalo anathe itiye ejileyo ngoba ngala mali. Uthi usekhohle ngokuthenga izigqoko zekhisimusi ngoba ngala yona isenti yokuthenga isitiki somejisi.
Lonyaka ikhisimusi akula, akula khisimusi eZimbabwe lonyaka. Ngoba ungakhayela intengo yezinto ezitoli ikhuphuke kakhulu, ikhwele into zonke ziyadula. Phezu kwakhona oku imali yakhona ayibambeki. Abantu abalamsebenzi njengathi thini intsha asilayo imisebenzi, asilamali. Uthi uthi unxa ungahlanganisa udobho kuncane uthi uhambe esitolo ubona ukuthi ayithengi imali yakhona. Iyona imali yelizwe, yona izigi lakhona alitholakali, sibhonguza kuthiwa likhona.
Kuphanatshe Sibindi osebenza ukuthunga izicathulo enzikini yedolobho leHarare ukusimo esifanayo.
Ngiyafana vele, ya mina vele ngizibonela ngiyafana ngoba nxa ungela mali akulanto eziningi ongakwanisa ukuzenza. Yabo, nxa ungela mali ya it's sort of ngathi sesinikana ipressure vele njengentsha. Ngathi sesinikana ipressure ngoba ungabona omunye umuntu esenza ezinye izinto ongeke ukwanisa ukuzenza ngoba wabona uyabungela mali.
Abanengi abafana loPanashe kanye loRichard abathi akusakhulumeki ngokuthakazelela ikhefu lekhisimusi kulezi nsuku. UTafazwa Majoni odabuka ejombe uthi ujayele ukwethekelela ekhaya ngekhefu leli kodwa lonyaka kuza kuba nzima ukwenza lokhu.
Ikhisimusi yabona it's a big holiday, iholiday enkulu kakhulu, siyabe sifuna ukuthi khona at least sikwanise ukuthi sithengele abadala ukudla senzeni, yabona silathi sikwanise ukuthi siyebona abadala ngoba siyabe sabuyela ukuthi izosebenza yabo. But then manje nxa usubuyela emakhaya kungiyela into eyiphetheyo kunzima. Ngingazi iholiday nje, but mbona ukuthi khona kuzaba iholiday emangalisayo kangako ngoba kunzima ndoda, silamali akulamali elizweni, izigali bambeki.
Omunye osakhulayo ongumbalisi uPeter Dube uthi imali ayihole kulinyanga ayimvumeli ukuba thakazelele ikhefu lekhisimusi njengenhlala yenza.
Hayi, iChristmas ayisekuyinto yokuphomba ukukhangela sithaba ukuthi sifikile ilanga kuphela elidlulayo, then sesenza okwethu esikwenza ngenxa yokuthi asilamali, imisebenzi ayikho, sayenzani. Sasisancedwa kudala ngumgabe owayesiyenzele i-21st, yiyo sesengathi i-Christmas kithi ngoba sasikholisa njengama-youth madekaresa kwizinto zidakiwe.
Kunabanye abadonsa nzima abathi baza kwenza konke kusemandleni abo lonyaka ukuthi bethakazelele ikhefu lekhisimusi. Omunye wabo ngutapi wazimuto ohlala eHarare.
Christmas leyo I think izabe ichaza kakhulu ngoba nizabe ngisekhaya nihlanganele abangane lehlobo labo bonke nje imbaziyo nje sizijabulela nje sizikholisisa njengabantu esegcinana kudala singasakwazi ukubona.
Abantu abaningi bathi kufunakala phose amakhulu amabili amadola i-$200 ekuthenga izifela emlonyeni, iziqolo kunye ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi akayibambeki imali le eZimbabwe okungatholakali imisebenzi ngenxa yesimo esibi somnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlandela uZindlovu.
Singene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Owenze.
Ye, njengenhlalo yenza, ngiyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo, uGibbs Dube, ngilapha eWashington DC. Namhlanje ke lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngingena ngokubingelela abalaleli nabasakazi ngisithi silindele uChristmas ube muhle.
Yes, lethemba lokuthi uChristmas uzaba muhle. Ye, asikhulume ngesithembo lapha. Abantu abaningi lapha bayakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana bathi isithembo vele sokumele ukuthi ngayo siyachabalala. Kuyini vele esingathi kuqakathekile ngesithembo ngamaphitshane babangoku?
Babudube, ngizathi mina lapha kulokuhlukana kwembono yomphakathi lapha othola abanye bethu bona isithembo silungile, abanye bethu silungile. Kodwa ke mina ngokuhlazika kwami nxa kade ngibuka impilo yabantu, ngiye kunazelela ukuthi abantu abaningi baphila impilo engalaqiniswa phakathi. Ngoba lawo uzangifakazela nabalaleli bazangifakazela ukuthi sesikubone kusiba kaningi lapho othola ukuthi obaba bathi belemizi belabo mama kodwa kube khona omama emakhwapheni abalabo emaceleni bengafuna ukuvela kube leqiniso kucace ukuthi ukhona omunye okhona eceleni. Ngakho ke siyakubona lokho ukuthi okhokho bethu nabobaba bethu babehlakaniphile bengayifuni impilo enamanga phakathi, kokuthi nxa bebona ukuthi ke kulaleso simo bakubeke ngendlela esemthethweni. Njengoba uyazi ukuthi phela isithembo lesi kwakule ndlela zaso zokuthi umuntu ungena kanjani kuso, kwaba kwakuba nendlela yokuthi uyasondela kumama onguyena phela unkosikazi wakhona, amcele kumbe sithi amtshele ngokuthi usefuna ukumtholela unyana wabo noma umnakwabo.
Ye, sikhona mpo Ngwenya, sikhona mpo Sibili. Uzwe kuthiwa ke umuntu uselamakhosikazi ayisithupha kumbe 10 kumbe konale, kuyasebenzeka yini endlini nxa ubona khonokho ukuthi nxa wendoda kumele umuntu enze?
Njengoba ngike ngatsho ukuthi into le isizo sihlukane ngembono, kodwa siye sibone nasisithembo hamba kube lezi nkinga lapho othola ukuthi ke iningi labantu abanesithembo kuye kube nokungezwani okuba khona phakathi komndeni, umndeni omunye wendoda nje lapho othola khona ngempela hayi kuphilwa kwenzima kakhulu, sekuzokhonjwana nobuthakathi ngoba kuyabonakala ukuthi kuhamba kuhambe ubaba sometimes ahluleke ukuthi ayibalance lento. Uthola ukuthi mhlawumbe abanye sebe feela sengazathi usethatha uthando lonke walusa nancane ikakhulu kulaba abaye bathathwe le mufa kuye kubonakala ngathi usethanda lo mutsha kulalo omdala. Ngakho ke kuyinto ngempela engiyibona ithanda ukuba nzima nxa sesizesanda saba kwaba namakhosikazi awu 6. Kodwa ke futhi okunye engibona ngathi uthanda ukuba yinkinga lapha ikuthi kunalento yokuthi ke ukudla kwakudala kwakungatholakali kanzima ngaleyo ndlela, kanti futhi izinto eziningi izinto ezazingathathelwa phezulu njengokuthi kwakufanele phela indoda yondle. Kulezi nsuku njengoba sesiya kukhisimusi kunje abantwana bafuna impahla zikakhisimusi, masibuya khona lapho sibuyela ku-back to school zazingekho zonke lezo zinto. Kwakuthi umnumzana nje mayefuyile lezi nkomo zakhe lime masimini abantwana bedle besuthe nje uzagqoka umntwana mhlawumbe kusukela emabhetshini ibhetshi elilodwa nje elingaduli elingatholakali kanzima. Kwafika noma sokuqala ukugqokwa ezesimanje kodwa kwakungasiyo into ethathwa serious kakhulu ukuthi umuntu kumele abukeke egqoke kahle. Kwakwenza kube lula ukuthi abanuzana laba bakwazi ukuthi babe naso isithembo. Kodwa namhlanje uthanda ukuba nzima ngoba ukuthi ukwazi ukuthi laba bantu ubanakekele bonke ngesinye isikhathi kuye kubonakala sengathi ubaphilisa nzima.
Yes, awuzwa kakhulu Mgwenya. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Sizabiza labo mama ukuthi bangene. Ngizwa abanye besithi into zosithembo lezi kuyahlupha Mgwenya. Sibonge kakhulu ngadiwa kusasa konke.
Sibonge, sibonge nakubalaleli.
Yes, sibonge kakhulu ke lo ngubaba uMbuso Mgwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Beli lami namhlanje njengahlala yenza uMthembo Sithembayo ngikhonapha ke eWashington DC. Asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo. Siyalibonga
lokho.
Sibonge uGibbs wakoDube ngohlelo lwamasiko. Uhlelo vuselela umoya namuhla sibhekane lekhisimusi nje silomfundisi Richard Mvalela Nleya.
Ngiyabonga ukuyamukelwa ehlelweni lwe-Studio 7. Bese ngiqala ngokubingelela bonke abadidiyeli bezindaba zakwa-Studio 7. Ngisithi sanibonani, ukuthula makube nani ngaphansi kwegama likaJesu waseNazaretha. Ngiyanibingelela, niyinjabulo yethu bantu beStudio 7. Hlalani niyazi ukuthi niyinjabulo yethu. Manje ngivakatshile ngiphethe incwadi yanamhlanje yeChristmas noma yokuhamba noma yokuzalwa kwendodana enguJesu Christus. Ifundeka ke kanje encwadini kaLuka esibili evesini lika 4. Naye uJosefa wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha waya eJudiya emzini kaDavide othiwa iBethlehema ngokuba wayengowendlu nozalo lukaDavide. Amen. Ukukhuphuka ke umuntu osuka inhliziyo yakhe ithe usefuna ukuya endaweni enje. Manje lokhu kwakungokomthetho, ukukhuphuka lokhu kwakungokomthetho, kwakumemezelwe ukuthi omunye nomunye umuntu kabalwe, abalwe ukuze igovernment ibe yazi ukuthi inabantu abangaki. Kuthiwa kuJosefa naye wakhuphuka ebuyela emzini kaDavide ngokuba emzini kaDavide kwakugibo. Kuthiwa wathi esefika lapho ke uDavide wambona esenomka wakhe uMaria befika ekhaya. Kuthiwa ke bafika lapho iy'nsuku zaseziphelile zokubana uMaria atete athole umntwana igama lakhe linguJesu. Owamemezelwa umprofiti uYisaya ukuthi kuyozalwa inkosi eminyakeni ezayo, inkosi yabaJuda eyabithiwa nguJesu. Kuthiwa uYisaya uNkulunkulu wazo wakhuluma noYisaya wathi, bheka Isaya, ungeke ufe nokufa ungakaboni inkazimulo engizayiletha emhlabeni. Kuthiwa uJesu wathi efika uYisaya wakhuluma wathi enkosini, Nkosi, bese ngithanda phela ukuthi ngikhuphuke ngihambe ngiyemazulwini ngokuba induduzo nenjabulo owathi ngihlale ngingafi ngiyibonile uJesu ngimbonile umntwana kuthiwa kuzalweni kwake kukaJesu nezulu nalo latshela izingilozi zasezulwini ingilozi zasuka ezulwini zazotshaya amaphiko lapho kulele khona uJesu nabafana benkomo badlule emzini kaHerodi babuza uHerodi bakokoda emzini kaHerodi bathi uphi lo ozelwe eyinkosi sifuna ukumbona ozelwe eyinkosi igama lakhe nguJesu oyinkosi yamakhosi oyinkosi yabajuda kuthiwa uHerodi wamangala kakhulu lezi ndaba zokuthi kukhona umuntu ozazalwa eyinkosi badlula abafana begcwele indlela uyazi ke wena ukuhamba kwabafana lukukaba abafana bayahamba and bayahamba abafana kuthiwa badlula inkanyezi yabadlulisa yatiyobakhomba lapho kukhona uJesu badlula besiya lapho kukhona uJesu uma kusisa kusase kuseni uFaro kuthiwa wabiza bonke abantu abangamakhosi abayizinduna abayabaprofiti wathi ngizwani yini lokhu engikuzwayo endlebeni sami okuthiwa kukhona inkosi eyiselwe engujesu yini naningangitsheli bathi yebo kwakhulunywa kudala umprofiti u-Isaya wathi kuyoba khona umuntu ozozalwa igama lakhe lingujesu njalo izulu lingitshelile ukuthi ngeke ngife ngingakamboni ujesu yikho kwathi ujesu ma ezalwa u-Isaya wakhuluma noNkulunkulu wathi ke sengiyibonile induduzo nenjabulo owathi ngingafi kufanele ngiqale ngibone yona sengiyibonile bese ngicela ukuhamba ngokuba wayesemdala phela eprofita ngokutsho njalo kwenyabonga ezindabeni zokuhamba omunye nomunye uzahamba siyambeka emthandazweni nkosi yamakhosi hamba nabahambayo ujabulise amakholwa wonke angaphansi kwegama lakho uwajabulise nabo labo abangasontiyo ubajabulise ngokuba manje amakholwa ngobunenge ayochitha izigidi nezigidi ebhadala amabhasi esiyathandaza ezindaweni ngokutsho njalo asithandazeni sithandazeni sonke ngokuba kuthandaza abantu behlangene kunamandla siyabathandazela nkosi abaza kugcwala imigwaqo besiye emizini besiya kuphi nakuphi siyabathandazela nkosi hamba nabo egameni likaJesu waseNazaretha asivaleni ke lo mthandazo esikuwo umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nokudlelwana kothando nomoya wengcwele lapha emazulwini hamba nabahambayo usale nabasalayo ndodana kaDavide amen.
Sibonge umfundisi Richard Mvalela Nleya ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lonkosana Sancho Gumbo. Yena owadlalela amaqembu enguqu abalisa eleZimbabwe Saints, AmaZulu, Maswingo United kanye leNjube Sundowns. Kodwa singakayilapho ake sikhangele udaba lokhetho lenhlanganiso yezenguqu ezifa oluzaqhutshwa ngozibandlela.
Baphethwe imhejehede laba bafaka amaphepha okuthi bancintise ukhetho lenkokeli yezifa. Izifa Normalization Committee yamukela amaphepha abantu laba yanikeza ikomiti ehlolisisa ukuthiyeneyo ngabo okufana lokuthi bangabantu abanjani emphakathini. Abanamacala yini lokuthi banemfundo edingakalayo na ukuthi bakhokele umdlalo webhola elizweni. Ikomiti le okuthiwa yi-Ethics and Integrity Committee ikhokhela ligqwetha elakalaba ngumeya wedolobho leHarare umnumzana Muchadei Masunda. Kusasa uMasunda ukhangelele ukwethulela uZulu amabizo laba abaphumelele uncintisa kulolu khetho. Abanye abafaka amabizo befuna isikhundla sikamongameli weZifa uWalter Magaya, Marshall Gore, Philemon Matshana, Martin Kweza, Farai Jere lonqobile Magwizi. Singeneke kudaba lukankosana Sancho Gumbo, yena okwaduma kwezenguqu edlalela amaqembu atshiyeneyo. Nansi imbali yakhe.
Ngazalelwa empilo kwaBulawayo, eprimary ngafunda eMthethe Primary School eNjube, secondary ngafunda eMpophoma High School. Ubaba wayedlala ibhora, then waba le-team iNjube United, yikho sonke sadlala khona, wonke labo ubhuti bami uNomen, uRaman, lo Charles sonke sasiqhasa khula siqhasa sidlala kunjube United sasikhotsha ngubaba ibhola ngaqhasa ukudlala ngise primary school
uSanjo ongena uqembe elikhulu leZimbabwe Sevens emncane uthi kulomdlalo angasoze afa awukhohlwa
dlala neCape United eKwanzora Stadium Cape yangona iqinile Cape elabo walo isipunjile uStuart Morrison uJohn Gabe uSilver Chikwenje kobamba uBrendan Msiska ayiqinile team yangona ethe yangona ngahlohla ama penalty ayi 2 game yangona sacina siwine 2-1 hayi game yangona kwakufika
udlale inguqu ezingene liphezulu njalo kwesikhathi eside umfoka Gumbo
angadlala for about 7 years kuZimbabwe Saints 97 ikho ngihamba ngajoin iyamaZulu iteam eyayisanda ukupromota from Division 1 then 2004 adlala 1 year kuMasingo United then ngaphenduka ngabuya ngadlala kuNjube Sundowns for 2 years
anqoba wathatha inkezo onkosana esadlala kuqembu lamaZulu
ngo 99 futhi sawina i-Independence Cup 2002 sawina EPP EPP Cup i-Madison Cup I think 2001 sawina OK Grand Challenge i-League ngo 2003
uSanjo uthi usaphatheka kwezenguqula namuhla lanxa wathatha umhlala phansi
ngiyenza i-coaching ngiku Chicken Inn Football Club yimu head of junior development ukuthi ibhola lakathi selithini lela kudala abafana ba these days abasa train njengakuqala lokho yena sesikwenza lokho yena ujoya ukuhlakijima yavuye kusene sichama road run what Atsesabasa train vele sibemele ukuya train eground.
Bengabaneni bonke abadlala ibhola kudala uNkosana Khumbo ukuthaza abasakhulayo ukuthi bathiyane lezidakamizwa uze baqhaze babe ngabadlali benguqu abalohlonze. Ngiyime na Studio 7 igama namungenza Jesus Banda.
Zimbabwe.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Namuhla silo Christopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManzamnyama Sound bephethe idlalate labo elitsha elilesihloko esithi Vika Dlozi.
Sanibonani bantu bakithi siphinde yabuya futhi indodana kaMazolo uChristopher Ncube oyiqembu elithi iManzamnyama Super Sound isibuyile ledlaladelayo eligcweleni labo eliqungethe ingoma ezingu 7 okule ngoma efana noVika Dlozi lami nengoma efana noImizi yakithi ingoma ekuyizona ezichisa bebe
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
onje ngala eSouth Africa la embese khona nginendawo nginabantu abayimculo wami bangokuthola khona uma kuthanda ukuthi kube lula uyaxhumana nami ku 0766977326 lapho uyabuxhumana nami straight ikho lapho uyabuzothola khona umculo wami ukhona kuma USB ukhona la kuma CD
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
ngithi ngibonga ngazo zonke izandla zombili kubalandeli nakubo bonke abantu engisondelane nabo lokungithokozisayo kunye abanye engingabaziyo through i-radio station yona nale sengibe nabalandeli cishe indawo ezikude lapho engingazi khona ukuthi bangaba bekuphi ngenxa yawo lo msakazo i-Studio 7
Christopher Mazolo Ncube leqembu lakhe lemanzi amnyama Sound besigqibela uhlelo lwethu. Hayi ke kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo Nkololo Gwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.